Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vatereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemuvhuro mbudzi 20, 2023. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC. Ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Nevanhu vakadzingwa neTCCC kuParliament, kuSenate nekuLocal Authority. TCCC yafaila an agent application kuti vasapacitipate vachishandisa zita ravo.
Magweta ari kumiririra vanozviti vakasanobata chigaro chemunyori mubato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vasengezo shavangu voisa chimwe chikumbiro kudare.
Ndofunga minista vehome affairs and cultural heritage honorable Kazimbe Kazembe vakataura svondo rinovakati tiri kufeya nyaya iyoyo, hapana chatiri kusiya, toda veruzhinji vaite patient.
Mutauriri wemapurisa AZRP Assistant Commissioner Paul Nyati vozivisa kuti vachiri kuferefeta nyaya yekupambwa nekupondwa kwavatapfuma nei masaya. Zimbabwe nhasi yabatana nepasi rose mukucherechedza zuva revana pasi rese reWorld Children's Day. Iye ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Magweta ari kumiririra vanozviti vakasanobata chigaro chemunyori mukuru mubato rinopikisa reCitizens Coalition for Change, TCCC, vasengezo shavangu, vaisa chimwe chikumbiro kudare chekuti nhengo dzeTCCC dzakadzingwa kudare reNational Assembly dzisabvumidzwe kukwikwidza dzichishandisa zita rebato iri musarudzo dzichaitwa munazvita. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Rimwe remagweta vachavangu vanxova nistole vaudza vatori venhau kuti chikumbiro chavaisa ichi ndechekuti vese vakadzingwa navachavangu vasakwikwidza zvakare vachishandisa bato reTCCC.
Nevanhu vakadzingwa neTCCC kuParliament, kuSenate nekuLocal Authority. TCCC yafaila an agent application kuti vasapacitipate vachishandisa zita ravo.
Gweta riri kumirira TCCC vaobei shava vati havasati vaziviswa nezvechikumbiro kumbiro ichi.
Handisati ndaona application yacho, ndiri kutonzwawo muchitaura makadaro. Sezvo mataura kudaro, ndichatora mukana uno kuti ndiite chipatapata ndione kuti application yacho yavakanda yakamira sei uye inoda kuti papuwe response yakaita sei.
Mumwe wavakadzingwa navachavangu mudare reSenate svondo rapera vaJameson Timba vatiwo havasati vaona magwara ari kunze asvitswa mudare. VaTimba vatiwo vachavangu havamiriri bato ravo.
Asi chikuru ndechekuti nditaure inini kuti vachabangu vanozvimirira ivo nemhuri yavo. Vachabangu havamiririre bato reTCCC, saka havanei nezvinoitika muTCCC kuti ndiani anoita kandidheti kuti kana kuti ndiani asingaiti kandidheti.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda nesangano rakazvimiririra reZimbabwe Democracy Institute vavekesela gumbo vati kupedza dambudziko ravasangana naro iri, bato reTCCC ngariise bumbiro remutemo yebato zvova pachena kuti anodzinga vanhu ndiani mubato uye vanodzingwa sei.
TCCC inofanira kucreata bumbiro remutemo rinogavhena pati yavo, rinoalineta maauthority kumaoko akakodzera. Zvinobva kupolitical theory yakanyorwa kudhara chaiko, inonyatsokutsanangura kuti muve secure ndi seteni se mubatu sema members ebatu munofanira kunge mune mutemo unoku unokuchengetai unokuprotectai saka nyaya constitution ichaita kuti ma structures ave in order president jaye chamisa aite masimba a receive ari mu constitution ende kuchaita certainty mubatu ravo ende vanhu vano electa vanhu vacha electa vachiziva kuti vanhu vetu vatiri electa vachaenda kunoshanda vasingabviswe nemunhu anozvipinza achitora advantage yekuti hakuna mutemo
zvichakadaro vasitole vatiwo nyaya yetripc yanga ichifanirwa kunzwikwa nhasi yakakwidzwa kumatare yekuti vachavangwa vana masimba ekudzinga vanhu ichanzwikwa mangwana nemutongi wedare vatawanda chitapi
isusu takanonoka kufaila notice of opposition ne 2 hours were supposed to have filed Thursday na 12 manel tikatadza because the document redu ranga rakati kurei we only able to do it by 2 a.m.
Izvi zvatsigirwawo navashava vachiti dare rati rinoda kuongorora mapepa akanonoka kusvitswa kudare
saka vakazoisa mapepers avo nemusi wechishanu isuwo tikazoisa yedu nhasi mangwanani saka dare rati rinoda kumboverenga tozosangana mangwana nenguva dza 2:30 kakavara zvedu
vachavangu vakatanga kudzinga nhengo dzedare renational assembly senate nemakanzuru muna gumiguru nhengo makumi mana nembiri dzematare enational assembly nesenate dzadzingwa navachavangu kusvika pari zvino uye makanzura makumi masere nematanhatu munyika yese adzingwawo kusvika pari zvino asi dare rehigh court kubva chipiri chapfuura rakambomisa vachavangu kudzinga vanhu kusvika nyaya iri mumatare yapera kutongwa ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere.
The Voice of America, VOA.
Bato rinopikisa RCCC rinoti hapana ati asungwa kusvikira pari nhasi zvichitevera kupondwa kwenhengo yebato iri vatapfuma neimasaya nevanofungidzirwa kuti vasori svondo rakapera. Masangano anorwira kodzero dzevanhu akaita seLawyers for Human Rights, Amnesty International, Human Rights NGO Forum nemuzinda weAmerica muZimbabwe vakashoropodza chiitiko ichi vachiti kupambwa nekumbunyikidzwa kwevanhu kuri kuramba kuchiwedzera munyika uye izvi kutyora kodzero dzevanhu. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata vari kukwikwidza vakamiririra CCC kumabvuku Tafara, musarudzo dzemumiriri weparamende vaFabian Kufaa Kutizwi.
Zvakakosha kuti kuno kuZimbabwe murambe muchinzwa nhau, nekuti pamwe pacho nhau dzemunomanyepo oga oga, kuno hatisati aona zvafamba, kuno hatisati aona kana adedzwa kana for any statement yekunzi huyai mutaure zvakati. So taita dambudziko rekuti mhondi dzinosiiwa dzichifamba, vanouraya vanhu maybe tiine mawitness varipo vari ready to testify, but hatina musi watikaudzwa kana kudedzwa sebato kunzi tiupdate kunzi dzavafamba sei. Kana in terms of my investigation, hatisati ata investigation yatanga.
Havasi kuzivikanwa here munharaunda vanhu vakaita basa irori? Takambonzwa pamakataura pamashure apo muchitoti paive nemota yanhengi, paive nemota yanhengi. Hapana tatevererwawo nemapurisa nenyaya yacho?
Takangosiya mabepa kupurisa kaisa mastatement pekutanga nevanhu vatichaenda navo vanga varipo, kusanganisira vana Jeff Carlos. Wane mastatement avakaisauchapupu humbowo kuti takanosiyiwa zvakati, takidnapwa. So nyaya iripo inarrative inenge iripo yekuti ZANUPF inda narrative yekuti vanhu vafunge kuti maabduction ari fake.
Ndingadawo kuti nditarise kuti sebato mune matanho here amati matorawo?
Separty isu kuno kumabvuku takapa leadership yedu. So I think leadership, I think you to take us up in a family. Chizwa kuti nyaya iya pato, but charamba tichita follow up. But as we speak, this issue yemabhuku Tafara, it's an issue yemabhuku Tafara, it's a national concern, it's a national issue. So I don't believe kuti kana tichida kunzwisisa kuti semusangano tiri pati, zvakakosha kuti tibvunze mutauri rebato.
Vari kukwikwidza vakamiririra CCC kumabvuku Tafara, musarudzo dzemumiriri wedare reparamende vaFabian Kufaa Kutizwi vange vari parunare kuHarare neStudio 7. Studio 7 yabatawo mutauriri wemapurisa SRP Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe divi remapurisa panyaya iyi.
We have still conducting investigation.
Saka pari zvino hatina chatichazikanwa nezvekuti zvapapi.
Kana paine zvinenge zvaitika, definitely tinoudza yuri zvizhinji nevatorere nhau hatisi kuzoregera.
Pane vamupengo vachitaura kuti mota dzakapambawo vakomana vekutriple C vekumabvuku vaye vaitonongedzera kuti imwe ndeyanhingi imwe ndeyanhingi. Kunewo zvati zvabuda ikoko here?
Ndofunga minista veHome Affairs and Cultural Heritage Honorable Kazembe Kazembe vakataura svondo rinovaka kuti tiri kufeya nyaya iyoyo, hapana chatiri kusiya, toda veruzhinji vaite patience.
Mutauriri wemapurisa ZRP Assistant Commissioner Paul Nyati vange vari parunhare kuHarare neStudio 7. Zimbabwe nhasi yabatana nepasi rose mukucherechedza zuva revana pasi rese reWorld Children's Day. Hurumende ichikurudzira kuchengetedza kodzero dzevana kunyanya munyaya dzedzidzo, utano pamwe nematambudziko ari kukonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Gore rino zuva iri rapembererwa pasi pedingindira rekuti every child every right, izvo zvaita kuti vabereki pamwe chete nevanorwira kodzero dzevana vakurudzire hurumende kuvandudza mutemo inochengetedza vana kuitira kuti kodzero dzavo dzisambunyikidzwe. Mumwe mubereki amai Esther Nyambiya vati zuva iri rakakosha sezvo vana varivo vatungamiriri vamangwana uye hurumende inofanira kuchengetedza kodzero dzavo munyaya yedzidzo neutano sezvo vakawanda kunyanya kumaruwa vari kushayiwa kodzero idzi.
Nhasi tofara nekuti zuva revana vedu, tiri kupemberera, asi tichipemberera kudaro tine umwe mufungo wekuti vana vari kufamba madistance akakura vachikrosa maroads kumamisha rights avo kodzero dzavo dzinenge dzine kakumbunyikidzwa kadzinako.
Mukuru webasa musangano rinorwira kodzero dzevana remai age Zimbabwe vaOnward Gibson vati kodzero dzevana kunyanya vanasikana vari kuroodzwa vasati vasvika zera dzinofanira kuchengetedzwa.
Kuzotarisa dambudziko ratiri kutarisana naro hombe rekubata pamuviri kwevana vasati vabva zera, zvichikonzeresa futi kuti vange vasingazokwanisi kuendera mberi nedzidzo yavo.
Mukuru webasa musangano rinorwira kodzero dzevakaremara reZimbabwe Disability Advocates Empowerment and Technology Trust kana kuti ZDIET, Pastor Kava Mkwade vatiwo kodzero dzevakaremara dzinofanira kukosheswa.
Chokutanga kuvana vakaremara kodzero yavanochemera zvizhinji inoita sokushayikwa ndiye kutanga kudiwa navabereki nokupiwa mukana yakaenzana zvichitangira mumba chaimo chaimo mavanoberekwa. Mukatarisa vazhinji vacho vanovigwa, vanoshayiswa mukana wedzidzo, vanoshayiswa mukana wokusanganawo nevamwe vechidiki.
Vanoona nezvekufambisa kwemashoko musangano reUNICEF munyika vaJohn Mokwetsi vatora mukana wezuva ranhasi kuyeuchidzira nyika kuti vana vane kodzero dzakafanana nedzevanhu vakuru.
Tinenge tichitarisa zvakare muzuva ranhasi kuti tichiyeuchidza nyika kuti kodzero dzemunhu mukuru ikodzero dzakangofanana nekodzero dzine mwana. Kodzero dzekuti mwana asave anoshushwa, mwana ave ane kodzero yekuwana mvura yakanaka, mwana ava ane kodzero yekudzidza zvakanaka.
Vachitaurawo pamusangano wakaitwa nesangano reUNICEF Namibia mukupera kwesvondo, mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaKembo Mahadi vati Zimbabwe ine mitemo yakasimba inochengetedza kodzero dzevana uye ine zvirongwa zvakawanda zviri kuchengetedza kodzero idzi.
I'm happy to say that in Zimbabwe we also look after the health of our children. They don't have to pay for anything when they go.
Ndinofara kuti muZimbabwe tinochengeta utano hwevana vedu, havabhadhari kana vachienda kuzvipatara, vanorapwa pachena.
Sangano reUNICEF rinoti pavana gumi voga voga munyika vari pasi pemakore gumi vapfumbamwe havagoni kuverenga nekunzwisisa zvakanyorwa murondedzero. UNICEF inotiwo vechidiki vari pakati pemakore gumi nemashanu kusvika pamakumi maviri nemana vanosvika zvikamu makumi matanhatu kubva muzana zvevanhu vasina mabasa. Zuva iri rakatarwa neUnited Nations muna 1959 kuti richerechedzwe musi wa20 November wegore rega rega. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Wondo pakati peIsrael nechikwata cheHamas icho chinonzi nehurumende yeAmerica chikwata chematororo iri kuenderera mberi. Masangano anoona nezvekuyananisa veruzhinji seUnited Nations achikurudzirwa kuti asanete kukurudzira kumbomiswa kwehondo iyi. Pari zvino panonzi pane kutaurirana pakati pemapato maviri aya kuti vamwe vatapwa vakapambwa neHamas vadzorerwe kuIsrael. Mutungamiri weIsrael vaBenjamin Netanyahu vanoti nyika yavo haisi kuzomisa hondo iyi kusvikira vatapwa vadzoswa neHamas. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata nyanzvi yezveupfumi vachidzidzisa pachikoro cheDevry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha kuti tinzwewo maonero avo.
Hondo yeHamas neIsrael ichiri kuenderera mberi, Israel ichirwisana zvakasimba neHamas. Pane nyaya huru chaizvo iri kumirirwa nenyika dzakawanda dzinosanganisira America neshamwari dzayo, pamwe chete nenyika dzokumiddle east dzakaita sana Saudi Arabia nana Egypt kunana Jordan, dzavanhu vakapambwa neHamas kuti vange vachiburitswa mupambwa ihoho. Zvekare pane nyaya yokuti vanhuwo zvavo vasina zvombo vasingarwisani neIsrael kana kurwisana neHamas vange vachiva norubetsero, nokuti chikafu, ngava mvura, ngava mishonga nezvimwe zvakawanda wanda zvaisinda kuvanhu vokuGaza hazvisi kufamba nenzira kwayo. Saka America inowanikwa ichimira mira zvekare kuti zvinhu izvozvo zvinge zvichienda kunobetsera vanhu.
Sei tiri kuona izvi zvichiitika kuti vanhu vari kumbonzi ngavabve apa vachienda apa ikoko kuGaza?
Tinoona kuti Hamazi inenge ine yakachera matano pasi pezvipatara, zvinova zvisingabvumidzwi nemutemo weUnited Nations wokurwisana kuti zvipatara zvinge zvichishandiswa senzira yokuita zvombo zvamauto. Asi Israel kunge ichiona izvozvo kuti pasi pezvipatara zvihombe panenge pane mizinda yeHamas. Saka Israel kuenda ichinokudubura zvose izvozvo ichiratidza pasi rose kuti tarisai muone zviri kuita Hamas, iri kunge ichiita zvisingabvumidzwi nemusangano wenyika dzepasi rose pamwe chete nemitemo yokurwisana, kuti inondopotera kuvarwere zvekare inopamba vanhu vokuti ivo pavanenge vorwisana neIsrael vanhu ivavo vanogona kunge vachiurawa kana kukuvadzwa. Zvese izvo hazvinge zvichibvumidzwa izvozvo.
Tinoona kuti pane kurudziro dziri kubva kunzvimbo dzakasiyana-siyana kuti hondo iyi imbomiswa. Munozoona kurudziro iyi ichitambirwa here neiyo Israel kana icho chikwata cheHamas?
Vanhu vari kutaura kuti ngakuite ceasefire. Ndofunga kusahwisisa kuti ceasefire chinenge chiri chibvumirano pakati pevari kurwisana, vatingati isu pari zvino Hamas neIsrael, kuti vakwanise kumbomira vachinge vachibetsera vanhu pamwe chete nokuita nhaurirano.
Nyanzvi mune zveupfumi nezvematongerwo enyika vachidzidzisa pachikoro cheDevry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha vange vachitaura naMarvelous Mhlanganya uye variko kuOhio. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika muAmerica vaLloyd Austin vashanya kuKiev nasi mukuratidza rutsigiro rwavo rwekubatana neUkraine uye kuvimbisa vatungamiri veUkraine kuti America icharamba ichitsigira nyika yavo mukurwisana kwayo neRussia. Vakasarudzwa kuva mutungamiri wenyika yeLiberia musarudzo dzapfuura vaJoseph Boakai vakataura nesvondo kuti utungamiri hwavo huchatarisa zvakanyanya kubvumidzwa kwezvicherwa kuitira kuti zvibatsire nyika. Uye vakatiwo bazi remigodhi rave rimwe remapazi ane matambudziko akaipisisa munyika. weNational Blood Services Zimbabwe, Amai Lucy Maroa, vanoti zvakakosha kuti nyika iwane ropa rakawanda zvikuru pakupera kwegore nokuti ndiyo nguva inonyanya kuita tsaona dzemumigwagwa nenjodzi dzemirizhonga mudzimba nekumafaro zvinoita kuti vanhu vakawanda varasikirwe neropa rakawandisa. Ropafadzo Mapimidze anoti panyaya inotevera.
Amai Maroa vanoti ropa iri rinoshandiswa zvakare kurapa mamwe matenda asingarapike nemapiritsi ayo anogona kuwedzera ropa chete. Vanoti ropa rinonyanya kudiwa nderiya rinonzi blood type O, iro rinowanikwa muvanhu vakawanda munyika.
Kana ndikatarira munyika yedu yeZimbabwe, tikangoti chikamu chinodarika makumi mashanu nezviviri 52% yevanhu vose vanonge vari blood group O. Zvichitaurawo izvo kuti nyangwe tikapindo muzvipatara chikamo makumi mashanu nevaviri 52% yevanenge vachirwara vanenge vari blood group O zvakare.
Amai Maruwa vanotiwo zvakakosha kuti vanhu vapote vachinopa ropa iri nokuti rinopa upenyu kune avo vasina rakakwana mumuviri yavo.
Tichikurudzira mhuri yeZimbabwe, ndinoda kutaura kuti ngatipei ropa tibatsire avo vanotambura nezvirwere zvakasiyana-siyana zvinoda kuti vavedzerwe ropa mumuviri wavo. Kunge uchirwara uchida kuwedzerwa ropa zvinongoratidza izvo kuti mwiri wako uri kukundikana, ende chinenge chichida kuti ubetseredzwe nacho iropa chete, dzimwe nguva haasi mapiritsi.
Amai Maruva vatiwo vana vanozvarwa namai nababa vamwe chete vanogona kuita ropa rakasiyana, uye munhu ari kutorwa ropa anotanga amboongororwa zvakanyanyisa kuti vatange vaona mamiriro eutano hwake, zvikuru matenda anotapuriranwa.
Pautano apa tinotarisa zvinhu zvakati wandei. Totarisa kuti ropa rako rinokukwanira iwewe here, pane kakutarika kuongorora katinoita, katesti katinoita, uyezve tinotarisawo magariro aunoita kuti uno zvibatawo zvakanaka here, hausi munhu anosangana zvakanyanya nevamwe vakawanda pabonde here, hauna chirwere here cheHIV, syphilis, hepatitis nezvimwewo zvirwere zvakati wande wandewo.
Imwe nyanzvo yeutano Dr. Life Zambezi vatiwo ropa ndiro rinofambisa mitezo nenhengo dzemuviri wemunhu zvine utano.
Masainzi atinoona kuti munhu ana ropa rakakwana, munhu anenge anopera simba, unokasira kuneta, unogona kuzarirwa pakufamba, uye maoko anogona kunge akacheneruka kana kuti achiratidza kuti ropa ishoma mumuviri. Saka ndizvo zviratidzo zvatinoona kuti munhu ane ropa shoma.
Dr. Zambezi vaendera mberi vachidoma zvimwe zvirwere zvinokonzera kushomeka kweropa mumuviri.
Tinoona zvakare kuti ropa iro ropa mumuviri medu unogadzirwa mubone maro, mabhonzo mumaro, mwongo uya wemabhonzo ndo unogadzira ropa zhinji remumuviri. Saka kana pakaita any problem yebone maro, pakaita kunyange gomarara remubone maro kana any chirwere chinogona kuaffecta bone maro, chinogona kuti munhu asagadzira ropa rakakwana. Kunzvimbo dzine malaria tinogona kuona futi vana sickle cell anemia vanogona kukonzeresa kushomeka kweropa.
Mukuru weZimbabwe Hemophilia Association waElliot Chintembo, mumwe wavarume vakazvarwa vane denda rinonzi hemophilia iro rinokonzera kubuda kweropa kusingaperi. VaChintembo vanoti dambudziko iri rinofaviswa kana vabayiwa majekiseni anomisa kubuda kweropa iri, zvokuti dzimwe nguva vanotopiwa ropa.
Ndakazvara ndinacho 40 years ago. Hemophilia inowanika pa1 in every 10,000. Pari zvino muno muZimbabwe tine 198 mapatients anorarama nechirwere chehemophilia, uyezve tine vasikana vaviri vane chirwere chehemophilia.
Sangano reNational Blood Services Zimbabwe rine mahofisi kumadhorobha makuru enyika anoti Harare, Bulawayo, Gweru, Masvingo nemutare. Sangano iri riri kukurudzira vanhu kuti vanoparopa nokuti rinoponesa hama neshamwari munguva dzavanomanikidzwa kuwedzerwa ropa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ropafadzo Mapimidze.
Munhau dzemitambo. Vatevereri vemitambo wenhabvu vanoti Zimbabwe inokwanisa kubudirira kuenda kumakwikwi e2026 World Cup kana ikagadzirisa zviri kunetsa muchikwata ichi. Izvi zvinotevera kutora mapoints maviri kwayakaita pamitambo yeRwanda neNigeria. Mutori wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Vacheveri vemutambo wenhabvu vanoti Zimbabwe inokwanisa kubudirira kuenda kumakwikwi e2026 World Cup kana ikagadzisa zviri kunetsa muchikwata ichi zvichitevera kutora mapoints maviri kwayakaita pamitambo yeRwanda neNigeria. Zimbabwe yapinda pachinano chechitatu mugroup C nemapoints maviri yakainzana neNigeria iyo iri pachinzvimbo chechipiri. Izvi zviri kuya mushure mekunge maWarriors akaita mangange 0-0 neRwanda ndokutevera nemamwe mangange A11 neNigeria nezuro mumutambo uyo munyori wenhau dzemitambo yenhabvu Admai Mwemeke anoona kunge Zimbabwe yaifanira kukunda.
Putting into account kuti Nigeria that they are weakest at the moment, kana chida kuona kutamba kunoita Nigeria, because I said tambora Nigeria since 1980, but kana wakokoma nawe Nigeria vakwanisa kudrawa neLesotho isitachifana kunge tichivarova ipapo.
Asi nengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association vaChris Romario Musekio vanoti maWarriors akatamba zvinodakadza asi zvakaramba kuti vakunde.
Mungada kuona kuti Zimbabwe tanga takasuspendwa for 18 months tisingatambe international football, but nasi tadzoka tane power, tadzoka zvine simba ndetirikutoda. Saka tiri kuti pamutambo ichatevera, aiwa ZIFA ngaironge mafriend nematimu makuru, even mamwe kuchando gadzirira mutambo ichate, nokuti World Cup hakuende mbwende, kuitika World Cup kuenda matimu makuru.
Korero wemutambo wenhabvu vaNazimoyo veRima Sports vanoti sezvo mutambo weNigeria uyu waive uri weZimbabwe wepamusha asi ukatambirwa kuRwanda nemhaka yekuti Zimbabwe haina nhandare inokodzera, vanoti dai wakatambirwa munyika muno Nigeria ingadai yakadyiwa.
Kubva pari zvino kusvika muna June vachatambwa mumwe mutambo. I think zvakudikanwa kuti maZIFA nehurumende vaona kuti vagadzirisa nhau yenhandare dzedu nokukasika.
Vamwoyo vanoti Zimbabwe inofanira kugadzirisa nyaya yedzinhandare iyi mitambo yeWorld Cup isati yadzoka zvekare muna chikumi gore rinouya. Zvichakadaro vanotungamira nhabvu yepamusorosoro munyika vePremier Soccer League vazivisa kuti vatambi vakarura mwaka uno kana kuti maCastle Soccer Stars of the Year vari kusarudzwa musi wa28 Mbudzi. Vatambi ava vachasarudzwa nevatori venhau dzemitambo macaptain pamwe nevararidzi vezvikwata. Walter Msona weFC Platinum ndiye akatora mukombe uyu gore rapera achiteverwa naWilliam Manondo weCapes United. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk nhasi na8pm manherano tiri kutarisa nezvegakava riripakati pevari kumiririra vanozviti vakasanobata chigaro chemunyori mubato rinopikisa reCCC vasengezo Shabangu neveboka rinotiwo rakamiririra CCC. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise misoro yenhau dzedu dzanhasi. Magweta ari kumirira vanozviti vakasanobata chigaro chemunyori mubato reCCC vasengezo Chabangu voisa chimwe chikumbiro kudare. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro. Ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mwina Taboka Ncube achikupai nhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.